tokutangandira kuti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe Electoral Commission yafunga iyo kuti iite imwe blip zvakare yevoter registration munyika yose, nekuti chirongwa ichi chinonakira kuti vana veZimbabwe vanokodzera kuti vange vachivhota vapiwe mukana wokuti vanyoshe zvakare kuvhota musarudzo dziri kuuya idzodzi dza2023 dzinotarisirwa kunge dzichiitwa nana August regore rino uku. Saka tinofara kuti atleast yaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi chinge chinoenda kunyika dzose. Masondo mashomapfuura tanga tiri kuona kuti mumadistrict offices ezek kunga kuri kuita mitsara yakareba chaizvo yevanhu vanga vachinyoresa kuvhota, kureva kuti vanhu vanga vari kungoungana munzvimbo shoma shoma dzinonyoreswa idzodzo madistrict offices maprovincial offices ezek, kureva kuti nechirongwa ichi chakuuya kuvanhu mukana wokuti vanga vasingakwanisi kufamba vachienda munzvimbo dzakasiyana siyana dzemahofisi ezek kuvanyoresa kuti vavhote, vaona mukana wokuti vanyorese vari munzvimbo dzavo.
Kuti munhu akwanise kuvhota musarudzo dzegore rino iri, anokwanisa kunyoresa kusvika riini chaizvo?
Kuti munhu akwanise kunge achivhota musarudzo dzegore rino, nguva ino ndo nguva yaanogona kuti anyorese kuvhota kusvikira mazuva maviri papfuura inonzi presidential proclamation election, kureva kuti purezidendi akati nhasi sarudzo dziri kuitwa sei musi wa15 August, kureva kuti panenge pangosara mazuva maviri chete ekunyoresa, kureva kuti inenge yange nguva doko doko. Saka mukana waapo iwowo 10 days mukana watinofanira kutambira, asi ndaifunga kuti nini 10 days isho madai vakatiwedzere dzakasvika kana ku20 days kuitira kuti vanhu vose vakwanise kunge vachinyoresa.
Zek iri kutaurawo nyaya yekuti pachasvikawo nguva yekuti vanhu vanoenda kunotarisa mazita avo kana kuti public inspection. Zvakakosha sei kuti vanhu vanotarisa mazita mugwaro revavhotiri?
Zvakakosha zvikuru kuti tinotarisa mazita edu muvoters roll, nokuti zvimwe zvinowanzoita ndezvokuti paunozoda kuti unovhota panogona kuwanikwa kuti namba dzechipepa dzako dzakasiyana, kana kuti zuva rako rokubarwa rakasiyana, kana kuti zita rako chairo rakakanganiswa, kana kuti picture yakaiswa muvoters roll yakasiyana nemunhu ari kuya kunoti ndini uyu ndinoda kuvhota. Saka chinhu chakakosha kuti kana voters roll yacho iyoyo yapublishiwa yapachena, tonozoonera tega kuti macredentials edu kana kuti zvese zvinotaridza kuti ndini zvirimo here muvoters roll, uyezve zvakaperengwa zvakanaka here